itokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo kunyanya muno mareserva matigere apasisina yanetsa zvino zvine dambudziko rekuti zvinotripa vanhu maassets avo uye zvinotripa nyika maassets ayo nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebarter trade haisiri fair ndosaka takanga tazvointrodusa emoney economy nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa hazvienderani kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara anenge ari panzara ane disadvantage saka as a result of that vanostripa ikonomi yedu kubva kwemaassets aya akaita sezviwanisa zvinenge mombe isi tagara tanga takanganiswa nana january dizizi nezvinhu zvakadaro saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma
zvingagadziriswa sei izvi mufundisi matonga
kugadziriswa kwazvo kunononti nesei asi tiri kufungidzira kuti nyaya iyo yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaya vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudaivesifya ikonomi munochizoona kuti kungomira neikonomi yekurima munyika medu munomumu zvaakuda kuenda zvichinetsa nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change tichitarisa zviri kuitika izvi ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa
ko muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava tichitarisa zvikuru vekumaruva ivavo
of course uchiteerera pamablueprint avo akafanana nana vision 30 nevakadaro zvinoratidza kuti vane chido asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti tida kuti tigadzirisane paideology yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodriva economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda